nhasi mhuri yeZimbabwe iri kuungana kuMaryland kuPotomac Park, Rockville. Tichipembera semaZimbabwe takasangana tichandara tichionana tichiita barbecue yedu yekutanga yemugore ra2019.
Chikonzero chekuungana ndechei?
Kuwadzana kwemaZimbabweans. Nguva yatanga tiri kwangu nechando chakawandisa ezvezvi kwakudziya. Saka tinge tichida kuti tiwadzane tichionana tichikurukura tichingokurukurawo magariro atakaita munzvimbo ino nekufungawo vamwe vedu vari
chii chamunenge muchiita zuva ranhasi?
Zuva ranhasi kuchagotywa, kuchabikwa, tichange tichitengesa zvinhu zvekuZimbabwe. Tichange kuna DJ vacharidza mimhanzi yekuZimbabwe. Tichange tine mhuri yese yekuZimbabwe yakasununguka iri muWashington DC. Tichikuziva kuti pane vamwe vari kubva kuPennsylvania, vamwe vari kubva kuNew York, vamwe vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tese tichange tiri pamusha wePotomac Park.
Vakaronga gungano iri ndivanani?
Gungano rakarongwa newedu DJ Tau. Ndiye anova anogara achipa mafaro kuvanhu vose vari munyika inei, anosanganisira East Coast yese anofamba achiridza mimhanzi yake. Ndiye mukuru wekuronga izvi. Kozouya maigwekwerere vanogadzira chimukuyu chinonaka zvekunaka zviye chekuZimbabwe. Ndivo vamwe vevarongi vacho. Kozouyawo ini pano ndiri kutaura tinonzi Tisu African Goodies. Tisu African Goodies. Tisu tiri vatatu takaronga mafaro aya kuti vanhu vauye vazofara nekupemberera vari panzvimbo imwe chete.
Tinoona kuti gungano renyu iri rakarongwa weekend imwe chete nekupembererwa kweindependence yeZimbabwe. Zvakabatana here?
SemaZimbabwe tinoremekedza independence yedu, asi gungano iri rabva raita kuti raita Easter, raita independence, raita first weekend futi yekudziya kwekunze mukati menyika yeAmerica. Saka zvese zvakangobatana. SemaZimbabwe tiri kungofara, hazvina chinango chekuti takanatofarira chakati, asi tiri kungofara takaungana.
Kana tikauyawe kugogo, chii chatinofanira kutarisira?
Pamunosvika muchawana tichitengesa mazo ecrash ekuZimbabwe, tichange tichitengesa huku hwezviyo, tichange tichitengesa kune vechidiki mathings, maputi, mayuni maputi, zvese mabiscuit, malemon cream, maheu, hapimo, mumhare. Hapana chekuZimbabwe chatisina. Migoti, matombo chaiwo ekukweshesa manga tinawo.